tirikuona kuti kunyanya patapinda muholiday umo manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus anyanyisisa kukwira, uyewo tirikuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo, vachiedza kutevedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayirwa, vamwe tanga tichionawo mumapepanhau nemamwe mapikicha anenge achingotenderera kuti vanhu havachatevedzeri zvekunzi social distancing kana zvekuhamba vakapfeka mamaski. Vanhu vaakutovarayirwa sekuti coronavirus yakapera, asi chokwadi tinochiziva ndechekuti coronavirus ichiriko ende tiri kuona kuti vanhu vari kushayika, manhamba acho ari kuwanda zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachitevedzera mitemo.
Tiri kuona kuti vakawanda vevanhu vari kubatwa nechirwere ichi kana kuti vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mazuva ano vanhu vari kunzi vakachitapurira munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Zvinorevei izvi Dr. Munatsi?
Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yapfuura iyi tainyanya kunzwa kunzi vanhu vakanga vachishanya kubva kune dzimwe nyika, kunana South Africa, kunana UK zvakadaro, vatikanga tichiona vachibatwa necoronavirus vachiiwana mukufamba. Asi chokwadi chaakuratidzika izvozvi ndechekuti chirwere chatekeshera chizere muvanhu, tisikati tiri kuona manhamba evanhu vasina havo kwavakamboshanya ari kuramba achikwira, kuratidza kuti chaakungototapukirana mukugara kwatakaita. Zvinoratidza kuti vanhu havafaniri kuita zinyekenyeke nekuzvichengetedza kuti chisarambe chichitapukira, kugeza maoko nesipo kwakagara kuchitaurwa nemapazi ezveutano, kuchiisa social distancing, kupfeka mamasiki nenzira kwayo, kwete zvekupfeka masiki yakavhara muromo mhino iri panze, kana kupfeka mamasiki muchizoshandisa futi semahandkerchiefu zvimwe chete zvakangodaro, zvinoratidza kuti chirwere chiri muvanhu. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasavarayira.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nyika zvakaita seiko kuUK kana kuUnited Kingdom kwamuri ikoko kuri kunzi kwane humwe hutachiwana hutsva hwaakuwanikwa zvakare hwecovid-19. Tichiona kuti nekufamba-famba kuri kuita vanhu, zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe panyaya yechenjedzo naiyo strain itsva iri kunzi yawanikwa?
Hongu vajonga, strain itsva iri kutaurwa yecovid-19 takaongororwa zvikaona kuti strain iyi inotapukirana zviri nyore chaizvo kudarika yanga yagara iripo, kureva kuti kana panga pachibata vanhu vatatu pastrain yekare, izvezvi pane pakubata vashanu kana kudarika. Saka ichi chinotamukira nokukasira. Saka zvakakosha kuti kana munhu anga achizama kuzvidzivirira, izvo zvitakufanira kutonyanya chaizvo kutevedzera mitemo, kugeza maoko, kupfeka mamaski, kana vanenge vari munzvimbo dzakafanana nekuno kwokunzi munonzi musafambe, musabude kunze kwokunge uchienda kuchipatara kana kuti uri mushandi anonzi maessential workers aya. Zvakakosha kuti vanhu vatevedzere mitemo iyoyo yese, nekuti izvezvi kuva nestrain itsva iyi inokasira kubatika zvainyore nyore. Zvakakoshesesa kuti titevedzere mitemo, nekuti tingarasikirwe neupenyu hwakawanda, vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere.
Kune vamwe vari kuti dai hurumende yatora zvakare matanho ekudzosa lockdown, imi munotiwo?
Mashoko ekuti dai hurumende yatora matanho ekudzosa imwe lockdown, vajonga, tinongotaura zvataisi kutaura kuti matanho iwayo neimwe nguva anogona kunge ariwo ega anoita kuti chirwere chisarambe chichitapukira, kuti uyezve kuchengetedza utano hwevanhu. Asi tinenge tichikurudzira hurumende zvakare zvekuti ione zvaingaite kuvanhu vazhinji vanotambudzika, vanhu vazhinji vanoita mabasa emaoko vasina kubatirwa zvitupa kumakambani, kuti vorarama sei munguva idzodzo. Asi tinozvikoshesa kuti kana chirwere chisinge choramba chichikwira chichitapukira zvakanyanyisa zvataakuona, hurumende inofanira kuti itore matanho ekuti chirwere chisaramba chichienderera mberi. Uyewo zvakakosha kuti vanhu vane zvigaro zvinoremekedzwa muupenyu hwedu muka vari muhurumende nevamwe vatikari kana mapoliticians kana kuti mapublic office bearers, zvakakosha kuti varatidze vanhu unhu hwakanaka hwekuita hwekudzivirira chirwere. Nekuti tanga tichiona mazuva apfuura mapoliticians nevamwe vane zvigaro zvikuru muupenyu havasi kunyatso kuratidza vanhu zvinhu zvakanaka zvinofanira kuitwa. Tiri kuona ndivo vatitori pamberi pekusapfeka mamasiki zvakanaka, ndivo vari pamberi pekuunganidza vanhu vachiita misangano ingava zvenyika. Izvozvo hazvipedzi chimiro chakanaka, hazvidzidzise vanhu zvekuita. Zvatiri kukurudzira kuti chirwere ichi chisarambe chichitora upenyu hwevanhu hwakawanda kana kuti chisarambe chichitekeshera, nekuti dambudziko nderekuti hachirapike sezvatiri kungoziva kuti uyezve hurumende dzizhinji kunyanya dzekuAfrica havasati vatora matanho ekuti vawane vaccine yekudzivirira chirwere ichi. Saka zvakakosha kuti vatungamiriri varatidze vanhu kuti tinofanira kuita sei kutaura kuti vanhu vakukwanisa kutevedzera zvakanaka, vachionawo zvakanaka zviriko nevatungamiriri.